Ini linoitwa Aliki Sandikonda Sakara kuno Malawi. Ndakaberekerwa mukaroi ku Montezuma Farm and ndakadzidza chikoro changu pa Lancaster School. Ndiko ndakadzidza ikoko.
Saka makabarini ku Zimbabwe muchienda ku Malawi?
Ini mu Zimbabwe ndakabva mu 2005 kuya kuno ku Malawi and ezvinezvi ndine 17 years ndimuno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva ku Zimbabwe muchienda ku Malawi?
Vajonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno ku Malawi matambudziko andaisanganawo mu Zimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabusiness ekuita. Saka ndizvakaita kuti inini ndive kuno ku Malawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vajonga kuMalawi, ndakavhura kabusiness kangu kehardware, ndotengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrical nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
Vajonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita business imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then business yedu then tichiita se tichivatumidzirawo vanhu kumusha kuchouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, isi nzvimbo yekuti tinogona kuita se tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stand hurumende yekuno yatitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje, patadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi and ndinovabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kutiwo vaone chouviri. Vamwe vanoenda kumabasa kure kure vanoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma. But aiwa, tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuMalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia, tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa, kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka, and Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawienzi vanhu vakanaka, and tinobvumidzwa isusu maZimbabwenzi kuita business redu pese pese, because iwo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo. And shona iyi yatiri kutaura Studio 7 iyi inonzvika pese pese kuno, kutinogona kutaura pese patinoda even mubhazi tichitaura shona, and iseka futi. And aiwa, ivanhu vakanaka Malawienzi, and tinotenda kuna Mwari kuti Malawi varikutibata zvakanaka.
Shoko ramungasiyirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakateerera pane ino nguva?
Shoko randingape vana veZimbabwe vari kudzimwe nyika nderekuti ngatishingei kuita mabasa edu atiri kuita mune dzimwe nyika mumatiri, kuti tiraramise mhuri yedu iri kuZimbabwe, because kuZimbabwe vanhu vari kushupika, vanhu vari kunonga zvosvene muromo. Ngatishingei mabasa edu kuti mhuri dzedu dziri kuZimbabwe dzirarame, and tisanakirwe ne zviri kuitika muno munyika dzekuno kuMalawi. Chichichi handeite setishingei vakomana, vasikana, vana mbuya, tishingei kuti tese tibatsire chi vana vedu, mhuri dzedu dziri kuZimbabwe.